Wazwai mukoma Evans, dinongo tenda rudo, mana wenyu ndamupa zita rangu. Andina ochandina acho, chinga inzana kutenda rudo wakadai. Mwondipa wabati ya Studio 7. Kundipa wamukana ukunge ndichitawira uonema tigiri wangu, batigiri wa hard workers, neva tereri, mudzimba, mumatunu, nenyika za wangadai vari, nukusikia nesikia kwazo.
Mukoma tino tu zee mbijana neze dambarefu izara makabura iti.
Dambarefu rangu izwa, randaka itagore rino 2022. Rinoitwa pachikomo. Ndakaritsi pachikomo sechitoviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa. Ndakanyora sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimanzi.
Kubva pamakatanga zvemimanzi mazuva awanda, rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvara zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvara zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndingofunga kuti handiri kuita zvangu, just telling you story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura, but wochizoona kuti vanhu vakawanda vane story. Story yangu vanotoigamuchira, vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitsuro andiri kuita mubasa rangu remimanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu remimanzi ndiri kuSouth Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo. Ndiyo dambudziko ndingangoti guru randinaro. Asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kufuraya ndichindabveki kuZimbabwe ndichiita mashows, ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri veadvocats, vatsigiri vemimanzi.
Vanoda kubhuka mashow, vanoda kutenga manzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp panhamba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop, music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika muZimbabwe, also nekuno kuSouth Africa. Kana kuti kuenda kuYouTube ndinowanika, vanongoti tinomuonga dhuwe music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, kuFacebook as well, tiriko Instagram as well.
Koko ari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo aka ndaka akanyora mushure mekushaya kwamai vangu. Isitongo yakauya ndichina mato. Munamato wangu kuna Mwari wanga uri wechitubiro yamai vangu. Kana vasvika kudenga Mwari vakatambira.
Oh, We're gonna make it.